Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanotarisirwa kubudiswa kubva muhusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Bato reMDCT rinokunda bato reMDC Alliance musarudzo yameya weMarondera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 7,711. Nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,979. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala nezuro vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mushure mokupedza mazuva anoda kusvika mwedzi vari muhusungwa kuChikurubi Maximum Prison. Mutongi wedare repamusoro amai Erika Ndewere vakashora zvikuru mapurisa nokuferefeta kwavakaita nyaya iyi, vachiti vasikala vaisatiza mapurisa asi vanhu vasingazikanwe vaivatevera. Vakatiwo mapurisa akakundikana kuferefeta nyaya iyi nekuda kushandisa umpowo wepaFacebook nemamwe madandemutande vasingatsvage umpowo hwakati svikiti. Vasikala vakanzi vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu sechibatiso. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vasikala vanzi vauye kudare redzimhosva mwedzi unouya musi wa1 gumi guru.
Nezuro takapinda padare guru rehaikoshi rikapa vasikala peyo kana kuti vakwanise kunge vachitongwa vachibva kunze. Vakanzi ivo vabhadhare mari inokwanisa kuita ma50,000 maZimbabwe dollars. Vakanziwo vaise passport yavo mubatwa kwamabharani wakumagistrates court. Vakanziwo vagare paimba pamusha pavo kusvika nyaya yavo yapera. Vakanzi uye vasatapa kana kutaura pasocial media zvinhu zvinoita kuti vachiinsaita public violence. Saka naizvozvo sezvo mutongo wacho wakauya nguva dzakundika dzapfuura havana kuzokwanisa kubuda. Saka nhasi uno tiri mushishi kumanyamanya kuti tikwanise kubhadhara mari yacho yechibatiso vakukwanisa kubuda nhasi.
Pazvirongwa zvavakapiwa zvekuti vabude, pane zvamunopesana nazvo here? Munogutsikana nezvakataurwa kudare redzimhosva?
kanda reds motor rataura isu sistema kweta tenge tishungoti aiwa dare no maoni ra raita chatino to gununa nacho aishi sisu zakabba kudari chatino gununa nacho sunu zokuti wasikala kubapokuta ngalanga wasinga fani kutombo sunwa nukuti mga tarisa nukutoro poza mashoko awanonzi wakataura pamutemo isu tinoti sema kweta aishi mosha chechipiri haisi nyaya yokuti wakakwanisa kugara muchitoki kwemwedzi wose.
Dare rakataura here kuti vanozodzoka rini kuzotongwa?
Dare rakare kumagistrates court rinoti iro vanofanira kudzoka vasikara musi wa 1 October kuti vange vachizviratidza pamberi pedare inonzi pachirungu routine remand, asi kuti vange vataura kuti vasikara vakatongwa rini aiwa dare rasati rataura izvozvo. Toda kuzivisai kuti musi wacho uyoyo takatota miko kudare rekumagistrates court tikavazivisa kuti nomusi wa 1 tikaudzoka kudare rero tichivataurira kuti vasikala ngavakurugwe vasunungurugwe nokuti mhosva yavanonzi vakapara pamutemo hapana nyaya. Tichida kuti dare riongore izvozvo.
Ko ivo vakasimbawo here nekuti taimbonzwa kuti pamwe vari kurwara havasi kuita zvakanaka?
Vanga vasiri kuita zvakanaka, makumbo avo anga akazvimba, ende tinozivisa kunyaya yemabatirwo avakanga vakaitwa mukati meutapwa muchikurubhi maximum prison.
Avo vange vari rimwe remagweta ava Job Scala vaHarrison Nkomo veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vakanzi nedare vabviswe parimandi sezvo mapurisa asina kupa umbowo panyaya yavaipomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende. VaWende vaudza Studio 7 kuti hurumende yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kushandisa vamwe vatongi kumbunyikidza vanopikisa, asi kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogarawo vachiti hachisi chokwadi kuti matare anotonga achitarisa kuti munhu ndewebato ripi. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWende.
Zvinhu izvi zvinhu zvatifadza zvikuru, but hatina kunyanya kufara zvedu pamusana pekuti zvinoratidza kuti vamunangagwa nehurumende yavo vari kushandisa matare kuti vaomesere vanhu vari kupikisana navo mupolitics.
Ko sei muchidaro vaWende?
Because mukaona masungiro andakaitwa nekuteerwa kwandakaitwa ndiri kuzororo kuNamibia vachitumira maCIO kuti vandibate ikoko tichizouya kukoti koti ichizoona kuti handina mhosva. Tangoita maminisi anokwana mashanu chete muhaikoti nyaya yanga yatoraswa, because nyaya chaiyo panga pasina kubvira pekutanga.
Izvi zvinokuratidza ichi chaizvo takatarisa matare?
Zvichidai zvinoratidza kuti matare chichemo chenhu chekuti matare haafaniwo kuti ashandiswe kuti avhiringidze vanhu veopposition vanenge vachiita basa ravo. Opposition inodiwa munyika, iripo pakupikisa, pakuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuenderera mberi. Mukatarisa ndainge ndane mwedzi inodarika 18 ndiri parimandi ndisina mhosva yandakapara. Ndakaisa matitle deeds angu, mapassport angu akanditorera ndisingakwanisi kufamba, bhizinesi rangu rakaparara munguva yandiri muusungwa. Zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvichiitiswa nenyaya yekuti unenge uchipikisana nehurumende. But zvisinei hazvo, tinongoti ndiyo struggle yacho handere yemberi. Kune zvinhu zvikuru zvichaitika kune vanhu vanenge vachipikisa kuna Munangagwa. Vamwe vari kufa, ini ndinotofara kuti ndabuda munyaya ndiri mupenyu. So ndo zvinhu zvinotishungurudza izvozvo. Ndosaka zvedu tichifara kuti zvinhu zvedu zvaita, but ngatirambe takaisa pressure so that tigadzirise nyika yedu zvakanaka.
Asika vehurumende vakaitawo segurukota rezvemitemo vaziyambi vari kuti zvinoshamisa kuti munoti matare anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani, asi iyo hurumende ine nyaya dzakawanda dzairi kutadzawo kubudirira kumatare, uye imi masunungurwa wawani nematare acho.
Nyaya iripo ndeyekuti honguwo kune mamwewo majaji asingatevedze mutemo wavamunangagwa. Vasi kuziva kwamunoita dambudziko huru riri kumalower court kunana magistrate court. But zvinofanira kunge zvichiitika mune nyika yakaita seZimbabwe ndezvekuti hapafaniri kunge paine mukana kana mudiki zvavo wekuti vamunangagwa vashandise makoti kudzikirira vanhu vanenge vachivapikisa muhurumende. Izvozvo hazvifanira kuitika zvachose. So ndonyaya iripo yekuti hongu zvinoratidzawo kuti mamwe majaji ariko, majaji ese haangashati, vazhinji vamwe vari kutodawo kuti rusununguko runge ruriko.
Ko munotiwo kudini kupiwa mukana kwaitwa vasikala wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba?
Vasikala vanga vashungurudzwa zvikuru. Vakanga vane mwedzi chaiwo vari kujeri, and tafara chaizvo nematongero aita mutongi wedare. Aratidza kuti hurumende haina nyaya pana vasikala, and zvinhu zvatifadza zvikuru semusangano. Takutofarira kuti vasikala vachidzoka tiendere mberi nebasa redu ratiri kuita rekuti tiunze shanduko muno munyika. So isu semDC tasvika pacritical point now ekuti hapasina kushisiriri kufa, taakuda kuti timobilize vanhu.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDCT iro riri kufana kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nezuro rakakunda musarudzo yameya wedhorobha remarondera, musarudzo yakaitwa nechipiri yekutsiva vaive meya vachengetai murowa avo vakadzingwa neMDCT pamwe chete nemamwe makanzura mana svondo radarika. Vasimbarashe Nyahuye veMDCT vakawana mavhoti mana vachikunda vaBoniface Tagwirei veMDC Alliance, avo vakawana mavhoti matatu. Makanzura manomwe ndiwo akavhota musarudzo iyi. Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vaFarai Nyandoro vanoti kukunda kwebato ravo musarudzo iyi kuchapa kuti kanzuru idzokere kumushanda kwainotarisirwa nevagari, kwete kupedza nguva makanzura achiita zvemapato ezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti kuno kumarondera municipality kwaitwa maelections musoro yechipiri, sarudzo dzabuda dzakadaiso. VaBoniface Tagwirei veMDC Alliance Party vaita 3 votes, vaSimbarashe Nyahuye veMDCT yavatsvangirai vaita 4 votes. Yakuti mucouncil ine 12 wards, but MDCT ine simba rekuti hariko macouncillors, mawayward councillors vasingabhivi zvakanaka, uyezve vakasiya bato iri vachienda kune rimwe bato. Yakaita hariko 5 councillors, svondo rakapfuura. Saka ndozvaita kuti maelections ameya aitwe, nekuti meya wacho weMDC Alliance Party vachengetai murova veward 1 vakabatwa neriko iyoyo.
Mapato mangani awanikwa achipinda musarudzo iyi?
Sarudzo idzi dzapindwa nemapato maviri anove MDCT yavatsvangirai neMDC Alliance Party iri kutungamirwa navachamisa. Saka paita mapato maviri.
Zvabuda musarudzo iyi zvichasiya papi kufambiswa kwekanzuro mumarondera?
Zvaitika nhasi izvi zvikutoratidza kuti chadzorera simba parinofanira kunge riri. Penge paita Linde, penge paita Gwanza, ndipo pavharwa zvakare panamwa kuti kanzuru ichitarisa mabasa ayo ainofanira kunge ichiita pasina zvipinganidzo zvekuti uyu ndewekupi, uyu ndewekupi. Apa ndinomhara kutaura kuti marondera kanzuru yemarondera yenge isingafambi zvakanaka nenyaya dzecorruption. Ndochekutanga, yenge isingafambi zvakanaka nekuti macouncil chambers iwayo enge maparty offices. Ndomenge makuitwa musangano yepolitical party yasisatawo zvangu nezita pano. Council chambers menge makugara mine zvibhakeya zvekuti meya wedu weMDCT vanyahuye paacceptance speech yavo vatotaura kuti council chambers ino, guest house ino, yenge yave eboxing ring. Saka kubvira nhasi chinhu ichocho chekuti munogaza muchitukanwa, muchirwiwa pasina maissues nemaideas anoita kuti guta redu riende mberi zvinge zvisaitwa izvozvo. ukapinda mucheti chete mu council chambers ingiri nyaya kuti ndiani kansela achaenda kwakati kuti atore mari ndiani achaita zvakati kuti atore mari vasinga discuss ma real issues affecting the people of Marondera. Saka isu sei MDCT neutungamiri hwedu tinoda kudzoredzera simba kuma councillors. Ma councillors aite basa rawo raakatumwa nevanhu. Saka tinoda kuti simba ridzokere kuvanhu. Vanhu vaudze ma councillors zvekuita. Semaitiro ataita mazuva ataikampena. Taiti izvo simba rove riri mvura. Asi zvinge zvakuitika zvinezvi. Zvinge zvava zvekuti simba rehove riri pahove.
Avo vange vari mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland and East vafarai nyandoro vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kumarondera. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti sebato havanei nezvabuda musarudzo yekumarondera iyi sezvo vachiziva urongwa hwekuparadza bato reMDC Alliance huri kutungamirwa neMDCT. Vazvidzai vanoti vanhu vachataura pfungwa dzavo musarudzo dzeby elections dzichaitwa musi wa5 zvita panove ndipo pachabuda chokwadi chiri muvanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Kumarondera kwakadzingwa macouncillors 5 nana kupe hava. Vadzinga 5 ivavavo. Council makasara mune macouncillors 7. 3 strong MDC Alliance members. 1 weZANU and 2 characters vangavari vakangomira pakati pefence kutya kuitwa recalled because and most vaut vanhu vanongorikolewa mazuva ano. Saka zvakonzera kuti kuve neelection yes kumarondera pazuva ranhasi. Zvazoitika ndezvekuti isu seMDC Alliance in spite yokutyisidzirwa kwamacouncillors vatatu vamira nesu wekuana kupe uyu vazokuana 4. So tano kubva nhasi tabva tanyatsozoona pachena kuti pane ukama pakati peZANU PF neziana kupe.
Saka imi matambira here kudyiwa uku?
Ako kudyiwa here uku. Takamirira kamusi wa 5 December. Haungatiwe kana waida kuenda kumakwikwi wosunga mbira dzakondo vamwe vanhu 5 murelay woti ndamhanya relay zvigokubatsirei. Musi wa 5 December ndo musi une answer. Nyika yose ichaziva kuti vanhu vanodzigirani.
Tichiona zviri kuitika mumakanzuru izvi zvekuti nhengo dzakapinda dziri pasi pebato renyu dziri kuzodzingwa neMDCT zvinosiya papi chimiro cheMDC Alliance.
MDC Alliance vanhu vanozviziva zvachose kuti ivictim. Ivictim iri kushungurudzwa neZANU. Vanhu vanozviziva izvozvo kuti ZANU yakatsamwa kuti makanzuru ose munyika munomu ari mumadhorobha ose vakarambiwa nawo 2018. Kupewo akarambiwa nawo se 2018. Asi President Tsvangirai vaigarotaura nechimwe chiinsect chinonzi mbuzva mbuzva. Dzingizi kana kuti wasp muchirungu. Haribereki, harirovori, haribi asi rinodawo vana. Saka rinozotenderera mumasango murobva makonya aberekwa navamwe. Rondoita habra katabura roshandura kuti mwana wanhingi woita waro rotofara wena. Kusvikara svika kupedza upenyu riti mwana wangu yeti rakabva harina kumboroora harina kumbobvisa roora harina kumbodiwa chero nemusikana waro. Saka ndo zviri kuitika nana kupe izvi neZANU. Imbuzva mbuzva dziri kushayiwa kuti dzingawana kupiwo macouncillors ndokushanda pamwe chete kuti vashandure zvido zvavanhu vachizviita zvavo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vari parunare kuGweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti vachuchusi vehurumende vanoda kuti mumiriri weHarare West muparamende vari vebato reMDC Alliance Muzvare Johana Mamombe apinde muchipatara chehurumende chinorapa vane zvirwere zvepfungwa kuti zvionekwe kana aine chirwere chepfungwa. Daily News rinoti pave netarisiro huru yekuti nhaurirano rezvinonetsa munyika dzingangotora nzvimbo mushure meZimbabwe Catholic Bishops Conference yaita musangano nava Emerson Mnangagwa vakazoitawo umwe musangano nava Nelson Chamisa. Mukroniko, hurumende inozivisa nhanho nhatu dzekuzarurwa kwezvikoro munambudzi kana kuti November gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamarari weStudio 7 tinotenda nenews dzamunoti kuti Studio 7 mazuva ano iri kunetsa kubata paredio. Rambai makadaro.
Pamusoro epamusoro vatefenyura veStudio 7 tinoti mabira wani manheri anhasi. Tinokutenda neStudio 7 dzamunotipa dzeStudio 7 dzechokwadi. Nchiti muri sese vana Jona, vana Sisi Mave, nana Blessing Zulu nevamwe vese. Hakuno kuti ripo tinokutenda nenhau dzamunotipa nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti dai nhasi dai magadzisa masaisa ingwadi nhasi aishupa visikaiti Studio 7 hatinanatsoridza zvakanaka nhasi. Yawanze mashishishishi saka anasodzika zvakanaka ha but notenda nesudzi sini dzamunotipa nhau dzechokwadi. Njiri tinoitwa Sorai Webesta ndiripa South Africa paJane Face up.
Masoro asei paStudio 7 apo? Aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa vese vashamarari vese variko. Aiwa tinonzwa kufara chaizvo chaizvo. Mashoko angu inoda kutaura ndeyekudai so kana MGC Alliance ya President Chamisa yavakateerera. Kana uchigeza parwizi ukasvikirwa nebenzi, benzi mvaratora hembe dzako rotanga kutiza, iwewo ukada kuridzingirira kuti utore hembe dzako, vanhu vachikuona vanotoona kuti iwe ndiwe benzi. Saka na MDC ya President Chamisa ngavasiyane nakupi, vafome imwe pati yavo imwe isine basa nezvemdc zvavo chichi vasiye vanosokuvaratidze unyanzvi hwavo President Chamisa kuti ndeve vanhu havasiye makoti. Ndopatakuda kuchiona ushingi hwavo president apo. Ivo ngavasiyane bhozi mavhota haisi nawe mudhuri kana zita kana zvasi, asi Chamisa unhu anongoda Chamisa chete. Saka ngavasiyane nezvakawanda bhozi chero kana kumakoti hapana makoti nezanupf nanakupa vanongodyiwa. Saka the best way ngava fronge mwezita rinoita kuti tigare takagadzira semasupporters. Isu vanhu vese vari kumadiaspora panoitwa mavhoti ngatidzokerei kumusha kwete kungovavata paStudio 7 apo. Ndini murwuti paKimbari.
Vana veZimbabwe, ini ndati ndatibetserane. Hapana here umwe mutemo unotibvumira kuti tiende kunoripota mwonzora uina kupenga wepazvinhu zvavari kuita zvese? Vakasenzesa authority isiri iyo, vakacreata such a lawlessness inohlisa munyika kuti muite mabyelection. Vadzinga makansela nemamp akasarudzwa nevanhu. Vakamira papi vanhu ava? Tinofanira kuvasungisa vabvunzwe. Ende ndozva kuti mamajistrate nemakodzi vachavarambira kuti hatinambovaudza kuti vaite zvei zvavari kuita. Iko zvino vakuda kutora zita, vanoritora sei? Regationi kana vakaenda kumasoja nekumapurisa voenda vonotora zita, tione kuti vanoritora sei MDC Alliance. President Chamisa, ramai makatsiga tiripo, takakutsigirai, hakuna zvinoitika. Ndozvinoita kana nyika yaakuenda kunotorwa umwe waanongoitawo kahazvo kungoti ndinzi ndiripo, but hakuna authority yamungapa mwonzorwa kupe vanhu vakararama muZimbabwe. Vanodofa day one iroro rokutanga. Tarisai muone zvavari kuita. Handizivi kuti vanovatsigira vanovonei pavari, nokuti paya paita kusiyana kwepfungwa, dzimwe dzaakutorwosa dzaakutorwara zvadzo. Ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vedu veStudio 7, kukwazisai zvikuru ndichitenda nenhau dzakanaka dzamunoramba muchitipa muchitizivisa zviri kuitika munyika yedu. Inini ndangotaurawo nezverubato iro rekuzviti opposition party rekutungamirwawo namai Kupe vachishandiswa nezanupf vachihwanda nekuti opposition party, kuti chinangwa chavo chiri papi chepo chaipo. Ngavasadaro amai ava, ngavaiti semunhu mukuru, semunhu anofunga. Vasade kutambudza vana veZimbabwe kana kuda kuvhiringidza bato ruda kurwira zvido zvevanhu, kuda kurivhiringidza nekuda kufambidzana kuvanoita navo munangagwa neva varume vaiyairava Komichi namwonzora. Ngavaiti sevarume vakuru, kwete kushandiswa nemukadzi uyo. ndatenda zvangu kana vachizvinzwa ngavachinje zvavari kuita vanhu avo vaitisa vanhu vakuru vanzwi reZimbabwe tsitsi kwete kushandiswa nezano zvavari kuita izvi vachinyepa kuti opposition party. Opposition party inorwisana neruling party kwete kuti yorwisana nemi opposition party moti tiri opposition party.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakuru vekereke yeCatholic kuVatican vari kutsigira nhano yavakatora yekuda kunyorerana zvechibvumirano nehurumende yeChina chekuti Pope Francis vave nechekuita mukusarudzwa kwemabhishopi ekereke iyi muChina. Izvi zvinotevera kukurudzirwa kwekereke iyi negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo kuti Vatican isanyorerana chibvumirano chitsva neChina. VaPompeo vakanyora kazhinji kazhinji paTwitter pavo vachiti vakuru vekereke ava vasanyorerana chibvumirano ichi neChina. VaPompeo vakanyoravo pakakura mubepanhau rekereke iyi vachikurudzira Vatican kuti isaite izvi. Vakuru vatatu veVatican vasina kuda kudomwa nemazita vaudza bepanhau reReuters kuti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko ataurwa navaPompeo avo vanotarisirwa kushanyira Vatican mwedzi unouya. Vamwe vakuru mukereke iyi vari kushora vaPompeo zvikuru vachiti vari kuda kutonga makereke uye vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumakereke avo vachiti vaPompeo vanofanira kuziva zvekutaura sezvo vari gurukota rinofanirwa kugadzirisa nyaya dzekuti nyika dzidyane zvakanaka. Chimbetu nekambo kake pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJobscala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Batore MDCT rinokunda batore MDC Alliance musarudzo dzameya wemarondera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.